Ezi zilo chelera mangage A11 agaita chukwa tachake ne Dynamos Murufaro Stadium Nezuro. Vakanwisa zibodzwa izvi ndi Tinashe Makanda ku Highlanders kozoti Evans Katema we Dynamos. Asi Dijong ari kuchema nenhandare yeRufaro Stadium. Dijong Shona X1 Mangage aya Asia Highlanders iri pachinhano chechinomwe nemapoints makumi mana yakaenzana neDynamos iyo iri pachinhano chechisere kwasara mitambo mishanu chete kuti makundano aya asvike kwambura yacheka makumbo. Zvikwata zvinemukurumbira izvi zviri mapoints gumi nerimwe chete pasi peCapes United iyo iri kutungamira makwikwi aya kunyange hazvo yakarohwa 2-0 neTeo 1 muAscot Stadium nezuro zvekare. Murairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya anoti vatambi vake vatiri vechidiki asi vadzidza zvakawanda mwaka uno zvekuti ave kutarisira kuzotsvaga vamwe vatambi vashoma kubva kune zvimwe zvikwata achisimbisa chikwata ichi kuti chizokwanisa kurwira mukombe gore rinouya.
Kuti timu yetu vamirira yakaita iko zvino haina kunyatsomira zvakanaka, saka tichati nhongei vatambi vakati wandei vatichaisa muchikwata chedu kuitira kuti chisimbe chigozorwidzanawo nezvikwata zviripo zvepamusoro zvakaita sanana Cape United, FD Platinum, iwo amava naHighlanders avo. Saka ndoda kuimbisa vatsigiri vedu kuti gore rinouya nezvatiri kuona izvi, I think gore rino tiri kuvaka foundation yakanaka yekuti gore rinouya tigozorwawo tiri kumusoro.
Mangage neHighlanders ave echipfumbamwe akateverana asi Ndiraya ari kuyemura vatambi vake kuti havasati vakundwa kana mumutambo mumwe chete pamitambo yeleague gumi nemiromwe yapfuura.
Tave nemitambo gumi nemiromwe tisina kukundwa, toda kuzvikudza izvozvo nekuzvitenda. Tichienda kumberi zvinhu zvakadaro izvozvo zvinotisimbisa sechikwata, zvinotisimbisa setimu, zvinosimbisawo vatambi kuti varambe vachingoshanda zvine simba tichitarisirawo kuti nekufamba kwenguva wini iyoyo kukunda ikoko kwatakatarisira kunouya.
Asi mumwe muteveri mukuru weDimbare vaMichael Chindowa avo vanozivikanwa kunzi Chuchu vanoti chikwata chavo chinoda kugadziriswa zvakasimba. FD Platinum iri kuramba iri pachinhano chechipiri nemapoints makumi mana nemapfumbamwe mushure mekurohwa pamusha zvaive zvisingafungirwe 1-0 neBlauwe Chiefs. Chicken Inn iyo iri pachinhano chechitatu haina kutamba sezvo yaifanira kusangana netriangle iyo yaive nemutambo weCup Confederation Cup neFC Madibor iyo vakakunda 3-2 asi ndokubuda mumakwikwi aya 4-3 mushure mekurohwa 2-0 mumutambo wekutanga. Mimwe mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yakapera seizvi: Yada 1 Chapungu 0, ZPC Kariba 1 Black Rivals 0, Wange 1 Mchowani 0, Ngezi Platinum Stars 1 Manika Diamond 0, Herentals 0 Harare City 0. Zvikwata zvina zviri pamusorosoro petafura ndeizvi: Cape United 51 points, FC Platinum 49 points. Chicken Inn, 46 points. ZP Singh Kariba, 45 points. Zikwata Zina, Ziri Pati Pati, Deizi. Herentals, 31 points. Wange, 31 points. Mushowani, 30 points. Yaja, 28 points. Zijagadaro, the Premier Soccer League. Nasi, Vatura, Nguva Ino, kweyecha mbatani zwae zvikwata, wema semifinali, Echibuku Super Cup, iyo, yamira seizi. ZPC Kariba vs. Highlanders. Harare City Oro Triangle vs. Ngezi Platinum Stars. Mumutambo we rugby. Memberero, esiri kuenderera mberi muZimbabwe, mushure mekunge chikwata che South Africa chema Springboks, chakatora mukombe we 2019 World Cup varova England 32-12. Kune veruzhinji munyika, kukunda kwe South Africa, kukundawo kwe Zimbabwe, sezvo mutambi wemunyika, Tendai the Beast mutawarira, aive muchikwata chakatora mukombe uyu. Munhoroondo yakamboita ne Studio 7 mutawarira akati chaive chido chake kusimudza mukombe uyu asati aida pamudya ndigere. Mumwe mutevheri wemutambo uyu Muzare Justina Mushore vanoti vari kufara nezvakaitwa izvi vachiti chishuviro chavo chave chekuti Zimbabwe ibudirire kuenda World Cup inotevera iyo ichaitwa na 2023.
Andisu tobo kwa sasa nangura mfaro wa ndi nao. Zvaitwa South Africa zvandifadza. Ndakushuwirawo kuti dai Zimbabwe yachikwanisa kuqualify ku World Cup uku. Sezvakachionewa sikana vemetibhoro. Vakatifadza chaizvo.
Muongorori wezvemutambo vafara ikambabura. Vanoti Zimbabwe inofanira kudzidza kubva zvakaitika izvi kuti rimwe gore isvikewo pachidanho chakadai. Vakambabura vanoti Zimbabwe inofanira kurongeka kuti isarasikirwe nevatambi vakaita samutawarira nevamwe vakaita saKenneth Simba uyo akapedzirawo ave kutambira maSpringboks zvekare panzvimbo yemaSebos. Aibotambira oHarare Tendai the Bulldog Chasa anoti kukunda kweSouth Africa kunotimudzirawo mutambo uyu muZimbabwe sezvo vatambi vemuno vachada kunotambira zvikwata zvekuSouth Africa izvo zvinokwanisa kuzobatsira maSebos. Aka kave kechipiri South Africa ichora mukombe weWorld Cup uyu mushure mekuita zvimwe chetezvo muna 1995 apo makundano aya akaitirwa munyika mavo. Zimbabwe yakapedzisira kuenda World Cup muna 1991 apo mushakabvu Richard Simba akaita mukurumbira unotyisa. Ndakabirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.